vachitaura pamusangano wavaita nevatongi naupacrown plaza hotel muharare nhasi mukuru wefederation of organizations of disabled people in zimbabwe valeonard marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo
tauro isingachaiti hatichaikurudziri asi mundau yetinoiona ichibuda mumadukanhau zvakaa nekuti tinonzwa madukanhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura makarema tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama neurema isinotaiwa kuti hatirara neurema takatoremara saka tioda kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara nekuti takuti munhu asingaoni munhu asingaoni asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu asi izvi taakuziva mutauro wakanaka tokanga taona munhu setaona urema hwake saka toda kuti kuti munhu adaiudzirwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kuti haoni chimumumu nekuda kuti haatauri musopi nekuda kuti ane usopi
vamarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekuzvidza ano shandiswa kune vakaremara
tikashanda tiri tega tisina unhu wenhau nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda hadzisviki kure matipa nhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese
varufaro chinyanga vanoshanda nezimbabwe albino association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanirwi kushandiswa vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza
kana kutiwo vanhu vangatidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu vaiswawo pamabhilbhodhiwo kana kuswawo mumamagazini zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobva kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa namwari ichi chipo chakangofanana ne munowapi humwana asina albinism kana usope
amai zvanaka gomo vanoshandawo kuzimbabwe epilepsy support foundation vatiwo vatori venhau dzimweni dzenguva havanzwisise urema hwavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema hunoonekwa nemaziso neurema husingaoneki nemaziso
ukasvika uchiti ndakaremara kunyange kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokutiidzai pazvinhu zvenu nekuti vanenge vachiona iwe uchiratidza kuti hapana mutezo wako akakuvara nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki
mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi muzvayo shalin mahomed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanduka nguva nenguva
ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza inotuka inoshoropodza
masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete uwandu hwevanhu vane urema muzimbabwe hunotinetsei kunyatsoziva sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% asi venational association of societies for the care of the handicapped nasco vanoti vanodarika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere